Good evening, Zimbabwe. Welcome to our Studio 7's Live Talk program, the Women's Roundtable. We are broadcasting from the Voice of America in Washington, D.C. But because of the COVID-19 pandemic, we are broadcasting from our homes, and I'm broadcasting from Maryland, where I live. My name is Praxedes Jeremiah. Today in the program, we are looking back on 2020 in retrospect. And we're also going to give women the opportunity to explain their challenges that they had during 2020 because of the pandemic, because of so many challenges that they met in 2020. As well as give them the opportunity to say out their goals for 2021. But top of the topics, we're going to discuss about the COVID-19 pandemic, the statistics as it stands. By the end of yesterday in Zimbabwe, they were 2,462 people that were tested, and out of those 2,300 new cases tested positive, and there was one death. And the alarming part of it is that Bulawayo or Matabeleland South and North, they are leading. They've got an accumulative of having 110 tested cases, because in Bulawayo alone, there are 62, in Mat South, there are 37, and Mat North, 11, which comes to a total of 110. Siyalambulela uhlelo lwethu lalamhlanje, uhlelo asihluzeni ibomama. Lapho ke esihlaziya izandluphe lezankathazi ezidibane labo mama ikakhulu sikhangele umnyaka ka-2020, njengoba lamhlanje kulelanga lokugcina lalo umnyaka ka-2020 kungu-31 December 2020. Igama lami Praxedes Jeremiah. Yikho ke namhlanje kuhlelo sizahlaziya okuthile, sikhangela sisipha ithuba omama ukuthi bakhulume abakubone kusenzakala ngomnyaka ka-2020. Kodwa siqalise ngodaba oluhluphileyo olusenza kube nje sisakaze singekhaya. Khonapha vele ngisemzini wami eMaryland, angikho eWashington DC lapho isisakaza sikhona, esivame ukusakaza sikhona. Yikho ke phakathi kwabantu abangamakhulu amathathu abayi 300 abafunyenwe bele COVID-19 ngokutshona kwelanga la izolo, abedlula kancane ikhulu abangaba yi 110 babo ngabe emhlobulweni weMandebeleni, ukugoqela iBulawayo ebelamashumi edlula isithupha i-62. Kunje nje sebefika inkulungwane ezidlula ezilishumi lantathu lengxenye 13,625. Asebehloliwe bafunyanwa beligciwane leli. Abasindeke kulomkhuhlane sebezinkulungwane ezidlula ezilishumi lanye 11,154, wabulala abangamakhulu edlula amathathu lengxenye 316. Ngothi ezwekazi le-Afrika, i-COVID-19 ihlasela abantu abaphose bafike izigidi ezintathu, 2.7 million, yabulala inkulungwane ezingamashumi edlula isithupha 64,760. Singakhangela emhlabeni jikelele, sebeyizigidi ezingamashumi edlula 2.2, 82.8 million ababanje beligciwane lona leli, labulala phose izigidi ezimbili 1.8 million. Elemelika yilo elokhe likhokhela ngoba lenani eliphezulu kakhulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Sebekuyizigidi eziphose zifike amashumi amabili, 19.3 million, yabulala inkulungwane ezidlula amakhulu amathathu, 342,414. Tinokugamuchirai muchirongwa chedu chanhasi, chirongwa ngatikurukurei madzimai. Saramundine Praxidis Jeremiah. Nasunu Shirongwa Chedu ndechekupedz Sira Mugore rino ra 2020. Vazhinji vachingoti better aende 2020. Tione kuti 2021 anotivigirei. Saka nasunu muchirongwa chedu nemhaka pandemic iyoyi COVID-19. Tiri kutevenyura tiri kudzimba. Saizvozvi muri kuzviona ndiri kumba ku Maryland, atisi ku Washington DC, kumuzinda we Voice of America, zvatinosiita makore ese kunge tichitepfenyura tiri ikoko, apo tinokwanisawo zvekare kutambira nhare dzenyu, asi nhasi unouyu hatikwanisi kutambira nhare dzenyu. Saka ndakamirira Marvelous Mhlanganya uye pamwe chete nastandekile Mhlanga, ndini Praxidis Jeremiah. Ndini ndichakupai chirongwa nhasuno uyu nevhiki rinotevera. Saka muchirongwa chedu chanhasi ndichapa mukana madzimai kuti anga achitaura zvavakasangana nazvo mugore ra2020 nezvavari kutarisira kunge vachiita mugore ra2021. Asi vazhinji vari kungochema kuti 2020 zvanga zvakangooma. Dai Mwari waro vachiitira nyasha kuitira kuti 2021 ange achitinge tichipinda zvakanaka. Saka kumusoro kwechirongwa chedu chanhasi, regai ndibva ndangotora munyarikani wedu wandakakwanisa kunge ndichikurukura naye anova iye muzvare Poshia Machiwenyika, vanogara ivo kuCanada, vanova ivo chizvarwa chekuZimbabwe asi kuzvino vave kugara kuCanada. Muzvare Machiwenyika, gore rino iri ranga rakangooma.
Shukwadi.
2020 akauya nechirwere cheCOVID-19. Zvirongwa zvizhinji zvemadzimai zvakabatikana. Imiwo makabatikana sei?
Inini ndakabatikana kubasa, chekutanga kubasa. Saka kubvira muna March tatisiri kuenda kubasa, tichishandira tiri kumba. Zvakare tiri panyaya yebasa iroro, zvimwe zvatinoita kubasa kwedu kutraina vanhu. Saka takatotanga kutraina vanhu tichishandisa Zoom. Saka it's all been, you know, a learning curve for everybody. Tichizoenderera mberi, mamwe mabatikirano atakaita ndekuti zvoni, you know, ndandine michato yandandakakokwa nezvimwe zviitikwawo zvinoita kuti vanhu vasangane. Saka ndina kukwanisa zviitiko izvozvo hazvina kuzokwanisa kuitika. Zvakare nekuchechi, hatisi kukwanisa kuenda kuchechi, tungoitawo chechi online, and I'm sure vanhu vazhinji is the same for them. Saka zvese nekufamba, hanzi kunyanyofamba maningi. Saka ndokumwe kubatikana kwatakaita munguva ino yeCOVID.
Sama yese yakabva yatongopera yakadaro, hapana munhu akazombokwanisa kufamba kupira njodzi chaidzo
chaiyo. Kuswera fanike isusu kati tinogara kuCanada kunotonhora, tinokurudzirwa kunzi tipote chiwana vitamin D. Saka musama ndipo patinoiwanira. Saka gore rino takaswera tiri mumba tisina vitamin D.
Naizvozvo tinotarisira kuti izvo gore rinouya iri ra2021 pamwe richauya nezvitsvene. Asi mukurarama ikoko, community yemaZimbabwenzi ikoko yakabatwa zvakadini?
Community yekuZimbabwe kunoku yakabatwawo. Tine network yedu inoita zvekusapota vanhu vane mabhizimusi. Vanowanzoita like a mini conference toti yavanounza vanhu vese vemabhizimisi kuti vaite showcase zvinhu zvavanenge vachitengesa kana kuti maservices anenge achiprovide. Saka gore rino havana kukwanisa ku kusangana nenyaya yeCOVID zvakabva zvadirwa jecha sekutara kwatinoita kuZimbabwe. Vamwe vanovati concrete. Ndorimemba zvakare kuti takasangana nerufu mucommunity medu, saka munoziva kuti isusu pachivanhu chedu tinoenda kudzimba, you know, kwemunhu afirwa tichinobata maoko tichinyaradzana, asi gore rino hatina kukwanisa kuzviita izvozvo. Takaita ne tichishandisa zvakare Zoom, saka virtually. I remember rimwe rufu rakatozara paZoom, vanhu vakadzi sorry henyu hamuchakwanisa kupinda, vanhu vawandisa muZoom macho imomo. Saka I think, you know, vanhu vari kungoedza one pavanokwanisa kuti vaite things work, you know, just making the best of the situation iripo iyoyo.
Muno makakwanisa kuungana here kana kuti pane vamakarasikirwa navo kubva kuburikidza neCOVID-19 iyoyo mucommunity?
Mucommunity medu muno muCanada andisi andina munhu andiri kuziva watakarasikirwa naye nepamusaka peCOVID.
Asi kumusha hama neshamwari?
Kumusha ndotenda inine hama neshamwari dzangu ndotenda Mwari kuti Mwari ari kuvachengeta. Ndinoziva kuti pane vamwewo vakarasikirwa you know nehama dzavo nekudarikidza kweCOVID.
Tichitarisawo kuti pamataura apo kuti pane vamwe vakarasikirwa nemabasa, vamwe sekuno kuAmerica, vamwe vakarasikirwa nemabasa zvekuti vakatadza kana kubhadhara marenti, vakatadza kuwana mari yekuti vatenge chikafu chaicho chekudya nevana mumba. Paitova pakatoitwa mafood banks vatofanirwa kutoendako vachinotora zvekudya. KuCanada zvakaitikawo here izvozvo?
Hongu zvakaitika kuno kuCanada. Isusu even church yedu yakatotangawo kuitawo zvemafood bank nemamwewo machurches ari munharaunda inoyi ari kuitawo zvemafood bank nemamwewo macommunity centers, and then tagara tine mafood banks already. Saka vanhu, chakanakira muno muCanada chandinofarira ndechekuti vanhu kana tasvika padambudziko vanhu vanotambanudza maoko. Saka you know vanhu vakadonetawo chikafu, nevamwewo vakati inini handikwanisa hangu kudonata but ndoda kupota ndichidrivawo ndichinopa vanhu vasingakwanise kufamba kuya kuzotora chikafu, saka like my volunteer drivers. Saka nguva yeCOVID ndirikutoona kuti yatidzidzisa tese zvakawanda kuti shuwa vanhu vane rudo, vanhu vanoda kubatsirana, you know, nekuita reach out. Saka panyaya yechikafu, vanhu vari kuenda kumafood bank vachinopiwa chikafu. Mamwe mafood bank ari kupa futi magift cards ekuti unokwanisa pamwe zviri kufood bank hazvisiri izvo zvaunofarira, saka negift card unokwanisa kupindawo mustoro uchitengawo zvinhu zvaunofarira. Sekuziva kwamunoita fanike muno muToronto tine madifferent cultures, saka you know mamwe macultures anenge asingafarirawo you know zviri kufood bank, saka vanozoendawo kuchitoro uchinotenga manje zvinhu zvaanofarira iwo.
Mungatimi imomo muCanada, kana tichikompea nekubatikana kwakaitika muZimbabwe, totarisa kuAmerica, totarisa kuCanada, totarisa kuUK, mukaenzanisa munoona kunge chirwere ichi chakabata-bata zvakanyanyisa kupi?
Sekuona kwangu nekunzwa panhingi panews, ndiri kuona kunge kuAmerica ikoko nekuUK ndokwakanyanyisa kubatwa nechirwere. Muno muCanada zvanga zvisina hazvo kunyanyoita you know zviri bad zvazvo. But iwo ma two countries ayenda taura. I think ku America kana ndisiri kukanganisa matopfuura million yevanhu vashaya. Ndizvo, handisikuri that. Ndigeza kufunga statistically. But yeah, I know kuti ku America for sure. Yeah. And then ku UK vakutaura kuti kwaane imwe variant.
Variant.
Ye COVID. Saka, yeah.
Pane mutauro.
Ndadisiba, pane mutauro.
Ku Zimbabwe kwava nedambudziko rekuti variant iyo yako kunhengere ku next door kusaka. Tiri mudambudziko
and my number eku South Africa ari kukwira.
Ari
kuchikisa. Saka vanhu tofana ku vamwe havasi kuzvitora serious ndio problem iripo. Vari kungoona kunge vamwe vari kuti inenge flu inenge chi, but I think vanhu tinofanira kuteerera zvinenge zvichitaurwa nenyanzvi dzeutano, tichiteedzerawo zvavanenge vachiti tiite. Ndinomboona mamwe mavideos anenge achibva like kunana Zimbabwe nana, you know, kuAfrica, ndichiona vanhu vasiri kuita social distancing, vasiri kupfeka mamaski and all that, vachiita magathering. Saka zvinongotyisa.
Zvinotyisa. Kisimusi. Matata zvekare.
Kisimusi yegore rino yanga yakaoma. Taingova inini amai wangu na baba wangu tiri vatatu. But imwe cousin yangu inogara munomu aka organize kuti tiite Zoom. Saka takakwanisa kuita Zoom na tete vangu nemurume wavo vanogara kuZimbabwe. And then it vatajoina futi bamunini vangu nemhuri yavo kuUK pamwe chete natete vangu. Saka takaendawo kuita kudya Christmas kwatakaita gore rino. Ndaitotaura navo ndichitodya hangu chikafu changu. But you know, kana ndakazvitarisa futi ndinoona se ndikatasa makore sayapfuura aya havasi vanhu vandaikwanisa kuti ndaiona paKrisimusi. Saka ndenge tichida kungoona kuti chii chakanaka chatinokwanisa kudzidza kubva panguva ino yatiri yeCovid. Saka kwandiri nini ndakaona kuti izvoni vanhu vandisingawanzoona nenyaya yeCovid ndakukwanisa kuvaona on a regular basis. For example, ndine vamwe ningi uncle vangu vakacelebrate 70th birthday. Birthday iroro rakaitwa paZoom, ndikaona vamwe vanhu vandaingonzwa kuti kuna ningi. But nekuda kwekuti tiri pa shutdown and all, ndakakwanisa kuona vanhu ivavo. Saka, you know, pane situation yega yega tinoda kungoti tipote tichitsvagawo kuti chii chakanaka chatinokwanisa kudzidza pa situation iyoyo.
Chokwadi. Zvakatotidzidzisa kuti titoita nhengerene tishandise michina iyo.
Tishandise michina iyoyo. Even vabereki vangu maseniors but vakutogona kushandisa Zoom, vakutogonawo kuti mute and mute nekushowa video. Pekutanga vaitya zvokuti vaitya kubata anything. But ezvino vatoo confident vakutogona technology.
Aya, you lose some, you win some.
Exactly.
Pane zvirongwa here zvamunobatsira kumusha kuZimbabwe?
Hongu, pane chirongwa chandinobatsira kuZimbabwe. Ndine shamwari yangu yandakadzidza nayo kuchikoro. Akatanga organization inonzi Darkness to Light. Saka anopota achibatsira vana nherera dzeku Epworth achiita mafeeding program. Anovapa porridge rakagadzirwa rine mavitamins nechichi riri enhanced kuti ringe rine hutano hwakanaka for vana. Saka anopota achifida vana ivavo. Zvakare anovabhadharira maschool fees. Saka mari yacho anowanzo tsvaga madonors vakaita sesisusu tiri muno mudiaspora. But ndaitaura naye about 2 weeks ago achiti vanhu, you know, zviri kuvanetsa because sekutaura kwataita vamwe havachisina mabasa, saka vachakwanisa kubatsira. Apanga ine goal yake kuti anobatsira vana 100 achitoti manje ndoita sei pamwe ndakutobvisa vamwe vana ndongobatsira vashoma vandokwanisa saka ndakaona kuti izvozvo zvakaaffectwa futi nechi ne COVID iyoyi saka kana paina anokwanisa kubatsira linki munoenda pa Facebook page yake inonzi Darkness to Light pakanzi to light pacho inamba yekuti 2 saka Darkness 2 Light. Moita reach out to her and see how you can also help. Maria chwa inakunyanyo wanda zayo. I think it's about $15 per term. Saka muka kwanso, ininda kakwanso kuti ndo toro wa na washoma ndo kwanso kubatira. Ndo wa badari law school fees. Saka ndo jirikitika munguwa ino ye COVID. Shakare ndukubatse unozwa kuti tagara tino yedza kubatsira hama
extended family
extended whole family pauno kwanisa ungobatsirawo
chamuka kurudzire kune avo vari kuZimbabwe tikungoona iwo mavideo amamuchataura kuti unoona kuti vanhu vanopfeka mask vanopfekera mpurisa
Dzivirira Azvina zvazvinobatsira kana uri kupfekera mupurisa
ne COVID-19 vanhu vari kumusha kuti vazvidzivirire
aiwa ngavazvidzivirire ngavateedze zvinenge zvichitaurwa musaite zvinhu nokuti maona mupurisa fungai utano hwenyu mofunga futi vanhu vanokudai muupenyu hwenyu kuti if anything chikaitika kwamuri zvinozowarwadza sei fungai zvakare kuti kudhura kuri kuita kupinda muchipatara mari dzekupinda muchipatara ukafunga izvozvo zvinofanira kuti zvikumotivete kuti upote wakapfeka mask ndoziva kuti mask dzimwe nguva inobhohwa dzimwe nguva vamwe vanhu vanoti ndiri kutadza kufema but funga ramangwana rako funga upenyu hwako chengetedza upenyu hwako saka pfekai mamaski moita zvesocial distancing zviri kutaurwa morega kungoungana zvisiri necessary nekuramba muri mudzimba dzenyu kana muchikwanisa kuramba muri mudzimba kana muri kuenda kubasa of course mochiobserva izvozvo zviri kutaurwa nevanhu veutano ehe I think izvozvo tese tikazviitawo futi zvinobatsira kuti ningi iyo COVID yachona ikurumidzewo kupera because kana vanhu vasiri kuita zviri kutaurwa zvinoreva kuti kana 2021 yachona ichatopera futi tichi kungotaura nezvecovid and I'm sure tese taneta nenyaya yecovid takuda kuti ichipera ichibva tichienderera mberi neupenyu hwedu because upenyu hwedu hwaiswa on hold tuda kuti tidi upenyu hurambe uchienderera mberi tine zvinhu zvakawanda
zvatipause button
tiri papause
so Miss Machu Wenyika, I would like you to briefly explain your experience in 2020 as a Zimbabwean who is now living in Canada. What is your outlook? What can you say about 2020?
About 2020?
Your experience, yes.
Sekutaura kwatikuita yanga yakaoma
munge muchiita nechirungu
wandichitaura
English now
okay yeah so 2020 was a really tough year as we all know for everybody some people lost their jobs I have a relative who was they didn't lose their job but they were put on temporary what do they call it temporary leave because of this COVID situation. As for my work, I've been working from home since March, and we don't know when we are going to go back to work at this point. Like I said, our church is closed at the moment. They're only allowing 10 people to come into church. So I haven't been to church since March. They're only allowing 10 people. And so what we are doing is just having our, you know, having the pastor and the people from the media department and the worship team. When those guys come together, that already makes up 10 people. And then the rest of us are watching online. One of the things we've been doing, especially our church, is to reach out to people, because we know that during this COVID time, you know, we have to think about how it's affecting people mentally, emotionally. So it's not just financially that people are being affected, but we have to think also of the mental stress that it has, especially on people who are isolated, who live alone, you know, seniors or people who live alone. So we need to, we've been reaching out to them as much as we can, just to encourage them and just let them know that we are here for them. And if they need anything, you know, just to let us know. So it's been really interesting. How else can I make money? You know, now we have all this time on our hands. So I've been doing research of, you know, what other side gigs can I do during this COVID season? So it's been a tough year. But a lot of good has come out of it. A lot of good has come out for me personally.
And as a Zimbabwean community in Canada, did you do some projects or did you do some events just to assist those that are facing some challenges in life?
I've seen the church community come together. We've had conferences. We've had times of prayer, you know, for this situation and praying for our families that are being affected. And then they've been, we had one guy, he was growing chibage, you know, growing maize, corn, Zimbabwean corn, not the peaches and cream that we have here. But, and so he was doing deliveries to all the Zimbabweans. So I thought that was really nice. So in the summertime, we had the opportunity to eat real Zimbabwean corn, which I last ate, I think, in probably 2008 or something like that. So, yeah.
So did you see the coming together of the community just helping out the less fortunate ones that couldn't even get some food on the table, because some communities have lost their jobs entirely, not just on a pause, but jobs they've gone.
I'm not aware of such programs. That doesn't mean they don't exist, but I'm not aware of such. I know, like within the churches, the different Zimbabwean churches, they've been doing their own, you know, reaching out and helping out.
What have you learned during this this time?
What I've learned during this time is that we are, there are some things in our lives that have been unnecessary. COVID has taught me so many unnecessary things that we were doing, you know, activities. I mean, look, we've managed to live without buying clothes, for example.
Yes, for the whole year.
We're doing pretty fine. The importance of human connection, that human connection, we all need that human connection. The importance of just reaching out to somebody and just letting them know that you care, letting them know that you are there if they need anything. Just for me, like, I've learned a lot now that I'm at home. I've learned a lot, like, living with, my parents live with me. So the time of bonding, getting to know, you know more about them, you know, it's been really interesting. It's really been good.
Yes.
Yeah.
Have you, during this period, have you ventured into assisting the less fortunate in Zimbabwe, be it relatives, friends, and the like?
Yes, I have. Yeah, I have. Like I was telling about the orphan, the feeding program for the orphans, and then some of my relatives have reached out and helped them. Just the little that I can. I'm not saying like I did something major, but excuse me, just a little bit that I can do.
Yes. Yeah. Now tell me more. Tell us more about that project, the Orphans Project, because you did speak on it in Shona. Mm-hmm. There are some people that might want to pitch in.
Absolutely.
Yeah.
Yeah. So the orphan program. So it's called Darkness to Light. So the program, there's a Facebook page called Darkness to Light. So like I said, the two is the number two. So Darkness to Light. It was started by, my friend from high school. She actually was living overseas and she went back to Zimbabwe, and this is what she felt that God was telling her to do. So she started feeding orphans in the Epworth area. So feeding them and also paying their school fees. She started with a small group of children, but her goal was to reach 100 children. That was the goal that she set for herself. And so she was able to reach 100 children, 100 orphans in Epworth. And I tried as well to help. I don't know if you are aware or if you knew that this year the World Day of Prayer was on Zimbabwe. I don't know if you knew that. So mm-hmm. I did about five speaking engagements, and I also highlighted the orphans. And actually some of the churches where I spoke were able to help. They made donations to the organization. I have some school friends as well in the diaspora that have also been helping. But like I said, because of the COVID situation, some of them, their jobs have been affected or their priorities have shifted, you know. So now there was no one to really help the orphans. So that's something that I know my friend would be very glad if people could just you know, make any small contribution, even if it's 10, 15 US dollars, that you can help, that will go a long way. That will go towards paying the children's school fees. She gets a special porridge that's fortified with vitamins and other nutrients so that, you know, the children can grow strong and have energy and all that. So again, it's called Darkness to Light. You can find it on Facebook. Darkness to Light.
Darkness number two, light.
Number two, light. So Darkness to Light. And actually, when you go on that page, you'll be able to see, the children. I think she started a soccer, like buying them, soccer kits, so that, you know, they stay active, you know, take their minds off what's going on around them. So yeah, you can visit the page. You can see the great work that she's doing. You can see the children, and you can see that it's legit.
True. Before I let you go, I'd like you to leave a word of encouragement to especially Zimbabweans in Zimbabwe that I feel, from what I'm seeing in the social media, most of them are not very serious about adhering to these restrictions of protecting themselves, mm-hmm. like wearing masks, sanitizing. We know that hygiene is very difficult to keep up with because there's also the challenge of shortage of water and things like that. But anyway, just a word of encouragement.
Yes. Yeah. So I just want to encourage my fellow Zimbabweans to please heed the advice from the health professionals. Please wear your masks. Please wash your hands, sanitize. please practice social distancing. And if you don't have to go out, please stay at home. Don't venture out if you don't have to. And please avoid gathering. I know that some people are saying, oh, this is like the flu. You know, this is, it's nothing serious. Mm-hmm. But I want to just say, please take it serious. Here, we've seen a lot of lives that have been lost because of this disease. So please consider your life. Consider your loved ones. Also, please, you know that our health system, we don't want to overburden our health system as well. So please stay at home if you don't have to go anywhere. And so read the news, read what's going on. It's real. COVID is real. It's real. So please take it serious. That's all I think that I would encourage my fellow Zimbabweans.
Tinokutendai, zvare machi wenyika nekuva pachirongwa chedu. Aiwa kwanhasi ndokuregedzai muenderero mberi nebasa renyu sezvo tese tese tiri kushandira kudzimba kudai.
Hunde, maita basa nekundikoka kuti ndizovawo pachirongwa chenyu ndokushuvirawo zvakanaka nechirongwa chenyu che The Women's Roundtable.
Thank you.
Marakuitirei zvakanaka.
Kokwamanjeke kulesi sigaba hoti ngitate ituva lokuti nginike abesifazane abehlukeneyo esibele thuba lokuthi sikhulume labo besitshela ukubana bahlangane lakuphi ngomnyaka ka-2020 njalo bakhanyeleleni ngomnyaka ka-2021. Ngizabake labaculi abathathu abenelise ukuchasisa okwenzakele kibo ngomnyaka ka-2020 laba kukhanyeleleyo ngomnyaka olandelayo oka-2021. Kubeke labanye omama basefumugwe esigabeni seMatabeleland South eKezi labo abakutshoyo njalo baleengoma zabo ezendulu abaziculayo khona lapho likholiseke uhlelo lwethu lwalamhlanje uluhlelo lokugcina ngomnyaka ka-2020. Sikhanyelele ukuba umnyaka omutsha oka-2021 uzasilethela okuningi.
Qalisa. Mina ngingupholina Mabhena, ngingumisisi T. Ndlovu, yimunamlamuli. So mina lapha ngilabantwana abayi-8. So nxa ndabantwana bangu-8, hey, hayi ababili batshona njengoba umhlaba velu nje abantwana batshona. So ke hayi lapha sisefumugwe ematopo. So uma sisematopo lapha khathesila sisemdlalweni lapha okulobola silobola umisisi Mpofu. So la lo nyaka izulu likhona kodwa eminyakeni izulu amanzi akula besiwadubeka kakhulu bekule nkwankwa vele yamanzi kodwa lo nyaka kungcono amanzi akhona. Yes, khangelele umnyaka lobuyayo oka-2021 ukuthi kuzoba njani. He thina lapha kithi kuyadula, sicela uhulumende ehlise sibili ngoba lotshwala sawuthenga ngama-R15. So irandi la alikho irandi lise-South Africa, ibhondi bathi vele ibolile ayisebenzi. Sicela imali yethu ifakwe isithombe esihloniphekayo.
Okwamanje-ke enkundleni yethu wothi singenise umculi uGugu akasihlabuse ngokuyingomanyanyana abesesichasisela-ke ukuthi yena-ke ubone njani umnyaka ka-2020. Muimbi anonziye Gugu wothi pachidimbu cheruye rwake pamwe chete nekutsanangudza kuti akauona sei mwaka uyu wa-2020.
Why is that in igama lami ngugugu lethu Sibanda kwezomculo ngisebenzisa elithi gugu GU GUE. Ngingumculi we jazz fusion. U-2020 ngithi abaculi uthe ukuba nzima kakhulu ngendaba yokuthi umculo wethu ukuze usiphe imali sidinga ukuthi sibuthanise abantu ngendaba ye-COVID-19 besingakwazi ukuthi sikwenze lokho. So kwezemali kuthe ukuba nzimanyana, kodwa-ke kunjalo singakwazi ukwenza imali. Amathuba athe ukuba maningi ikakhulu kithi abaculi abangomama awokuthi sifunde izinto ezintsha ngomculo. Mina ngihlangane nabe project okuthiwa yi-Sisters Next Gen. Bebesipha ithuba njengabomama abakwezomculo ukuthi sifunde izinto ezintsha ezifana lecele lebhizinisi elomculo le-music production ezokucindezela umculo wethu. Mina ngiwathethe omabili lawo mathuba, ngafundela i-music management, ngafundela le-music production. Siqedile emavikini ambalwa nje adlulileyo, sigraduatile singabomama abambalwa, okuyinto enhle kakhulu leyo. Ngo-2021 mina ngikhangelela ukuthi khona nxa imali zivuma ngikwazi ukuvula i-studio sami lapho abanye abaculi abazoza khona bazorekhoda lami, lapho ngizokwazi khona ukurekhoda owami umculo. Ngikhangelela ukuthi ngikhiphe i-album yami eyakuqala, ngoba kwamanje bengikhiphe ama-singles ambalwa. Yikho esikukhangeleleyo, mina yikho engikukhangeleleyo ngo-2021. Sicela njalo ukuthi abantu baqhubeke bekhangela izinto esizifundiswayo ukuthi singazenzi ngendaba ye-COVID-19. Beyenze i-social distancing njengoba sifundisiwe, be-sanitize njalo beqhubeke begqoka ama-mask ukwenzela ukuthi i-COVID-19 iphele, sikwazi ukuqhubeka ngempilo zethu ngendlela esiyijwayele. Ngiyabonga.
Hallo, nginomina, ngiyalibingelela lapho elikhona. So I hope libe le-Christmas enhle and njalo ngilifisela i-New Year enhle. Bengifuna nje ukulitshela kancane ngo-2020 ama-experiences embelawo, and ngifuna ukuqalisa ngokulitshela ama-highlights ekadeni lawo kulo mnyaka. So kuqalise ngengoma yami u-Fetish Daddy engiyirelease ngo-January, le video lasilandela yachaya kubo almost 2 million views kubo ku-YouTube, and then ingoma le njalo bayidlala e-UK kubo BBC, o-Phoenix Radios and many more, lase-Uganda kubo UP radio, national radio yabo Uganda, magic radio and so on. So even in Zimbabwe, for power station and all. So let me not count that far. So ngiyajabula kakhulu ukuba nengoma le ihamba kahle. And then enye highlight kulumnyaka kube yi ukuba ambassador we World Peace Berlin in cooperation with the United Nations. And so yinto enhle kakhulu. So ngiphindeke ngabona ukuthi hayi, kufanele ukubana ngenze something ngeposition le enilayo. So ngase ngicabanga ukubana no, ngiyenzeke i-campaign kulo mnyaka. Sicase i-campaign le kathesi ngo-December, mid-December. Si-collect ama-donations for i-campaign kuthiwa hashtag Stop Hunger in Zimbabwe. Ngiqalisele World Peace Berlin, the MX Foundation, and then the organization eseZimbabwe ebulawayo, Sizo Lwethu, Sizo Health Organization. So into enhle kakhulu, ngiyajabula ukubana nxa isikolo zivula ngo-January sikwanisa ukuthi abantwana esikolo bakwanisa ukuthi bathole ukudla, and ngiqalisele lapho enzalelwe khona eChangwa ePlumtree. So yeah, yebo. Enye highlight enlayo kulo mnyaka, ngi-release ingoma yami Why Still Stand. Ihamba layo kahle, iyakhula. Bayidlala labo kuma radios e-Uganda, and ngiqalisa nje ukupromota kathesi ngoba isantsha. And enye into eyenzakaleyo kathesi ngisemaledis, ngibhubile ukubana ngibuye lapha ngizohlabela, ngizophefoma. Ngibe lama-performance angu-4 sengiqeda angu-3 namhlanje, ilanga lokugcina lokuphefoma. Ya, so ngijabule kakhulu ngoba into yathi ngaplanwanga evela kuNkulunkulu. So into enhle kakhulu. njalo ntholele publisher lapha eGermany enkulu Europa, so ngiyajabula kakhulu. And into engamphathanga kahle ngalomnyaka ukuba izinto zonke zikancele, izinto eziningi ama events akade planiwe ukukancele, akusakwanise ukuthi umuntu aplane into ama events or something like that, especially nxa kuhamba ngemusic. So into nje enzima, is so unpredictable. So angazi ukubana u-2021 uzaba njani. Yeah. So ku-2021 into engizayenza engijabulela kakhulu ukurelease ingoma yami entsha. Ngithethe isikhathi sami during COVID time ngiproduce ingoma ezintsha. So ngizolinika enye ingoma enhle and ngizabona kumbe i-album la izaphuma, ngizabona ukuhamba njani umnyaka ozayo. Njalo into engiyifiselayo ukuthi ngibhukwe, of course, sihambe ngiye-performa emazweni athiyeneyo. Yeah, and njalo ngifisela abanye la ama musicians la manye ama sectors la ukuthi izinto zibe ngcono. So last but not least, I wish you all a very very great new year. Thank you Unomina lapha kusemalithi.
Lo ke kube kuyinzalo yase Plumtree Unomina umculi olodumo kakhulu lapho ke limbone eSemoldaz lapho ke asecula khona afhambe khona ukuze ayecula uyo angari muimbi anonzi Nomina asichizvarwa chekuZimbabwe chinobva kuPlumtree asaka apo manzwa achitaura ari kuMoldaz uko ari kuenda uko ari kuimba pazururu rino. Chiregai tiendelee mberi olandelayo okwamanje ngumthuli njalo othwa ngumkwali asizweni ukuthi yena usilethelele.
Sanibonani balaleli nababukeli kuzo zonke indawo ningabe libizwe. Ngiyalithanda lonke yimi owenu uNkwali. Ye umnyaka lo ube umnyaka onzima kakhulu umnyaka ka-2020 kodwa sisenelisile nje ukusebenza lapho lalaphiyana senza ama online shows. Ngeneliseke ukukhipha idlalade lami lesibili elithi Themba elingoma eziyi-8, ingoma ezihlanganisela ingoma ethi Amasiko, ingoma ethi Sithandwa Sami ekhuma ngokuthi omunye wakho ungamnika enye i-password yakho yena ngakupha yine yakhe la ungene efonini yakhe sanitanda. Hayi asazi aba angabe belithuba lingangena online lithenge i-album le uThemba. Ye umnyaka ozayo ngikhangelele lami ukuthi inkosi isiphathise isibone umkhuhlane lowo ubaleke kwenzele ukuthi sibuyele empilweni zethu ezindlala esizaziyo nje lapho sizasihambela nje si-free singesabi lutho. Hayi oka engudichela wona ukuthi ibe lo mnyaka omuhle umali fulatela oguyibo abaphethe siza sethu ingoma ye le ethi Amasiko lijabulele lingene ku iTunes lithengiwe oyinkwali mnyako.
Ya iko zvine izvi chiregai tinzwe kuna vamwe mai veku epweti vachititsananguriro zvavakasangana nazvo muna 2020 nezvavari kutarisira muna 2021.
Zvanga zvakaoma zvakandiremera asini ndinotenda Mwari tanga tichingonamata kuti dei Mwari wedu atigonera tapindawo mugore ra21 tiri vapenyu. Zvakaoma zvakadaro tichingori murockdown kudaro takaona zvazvakangotiomera asi tanga tichingoramba tichingonamata. Nanhasi hatineti kuramba tichinamata tichirumbidza Mwari wedu tichipinda mugore ra21 tiri vapenyu tiri vatano. Tinotenda Mwari wedu ari kutigonera. Tinotendazve simba raMwari riri kubata. Ndinongoti ndoda kumhorosa hama dzangu dzose dzokwamusekiwa ndiri pano. Ndinomhorosawo Jora Musekiwa. Ndinoti makorokoto egiredza tipinde mugore ra21 tiri vapenyu tiri vatano. Ndigoisawo mai Amoni kubhowera uko munin'ina wangu. Ndigoisawo sisi vangu vari kwarikweza nemhuri dzavo nababa mukuru vangu vachimvinga. Ndinovamhorosa vose kuti tipinde mugore ra21 tiri vapenyu hama dzangu. Tisakangamwa korona iriko, ngatigeze maoko tichiita social distance zvirikutaurwa nevoutano zvinotidetsera. Hakusi kugona kwedu kana kuti kungwara, asi ngatiteredzerei zvinenge zvichingotaurwa izvozvo. Hama dzangu, iyo ipandemiki iri kubata, chirwere ichi chiri kuuraya. saka ngati teedzirei tichipinda ngura 21 tiri vapenyu nokuti tine zviteedzera kusi kugona kwedu kurarama kunge tiri pano zvazvara nhasi ndiri kuno hangu parinyatwa ndandaya kuzoona muramu wangu abuda ari mupenyu ndinofara chaizvo
ndogara kwayafeni ndinonzi chipika isingana ndinorarama ndiri kwayafeni saka dambudziko randinaro nderekuti mari chainotambirwa nemurume wangu haikwani kana kuti ndibhadhare vana school fees iye zvinozvi ndine mwana ari kuenda form 4 apedza form 4 adaenda form 5 mari yacho yekuti ndimuendese form 5 kwacho ndikutoona kuti patone dambudziko hombe handizeti ndozvikunda sei gore rapera zvanhu zvakandiomera zvisingaiti apagore natombosiva kuti tichandiomera here kana tichatondoomera wese nenyaya yemwana yandoda taenda kuchikoro ii 2020 yatapedza iyi zvanhu zvakaoma mvura chaita ishaya kana yekunwa kana yekugeza kana yekudii saka inozvikutotenda mwari nemvura yatinaisira iti pamwe tichawanawo goo rinani mukurarama kwedu tione kushanda zvekuburidza nesimba redu kuti tigowana futichi mvura yekunwa tiri kuita hakuiwana nenyaya yekuti mwari vakatinzwirawo tsitsi nekurarama kwatangashita gore rakapera saka gore rinoti anchingoti dai mwari angokwanisa kuti tikwanise kurarama upenyu hwakanaka nekuti nyaya inotinetsa inozvi yanyaya yecovid covid ikadzoka hatichaziva tichaita sei nevana vedu kana vadzoka mumba chekudya chaicho chinototitambudza nevana ivava kana vadzoka mumba zvavari kutombauti vakaenda kuchikoro vakadzoka zvinei zvaananiwani waona zvekuti kana vauya ndokwanisa kuita sei kuvapa kuti vadye asi zvakatongooma izvozvi sokutaura kwatikuita zvakaoma nyaya idzo mari dzahadzina kumira zvakanaka
okwamanjeke hoti sizwe ingoma esipiwa ngumama Vosefu Mugwe khona ngale ngasekezi emathebeleleni South. Chirongo changa chichinakidza nguva dzedu ndodzadyana dzichatibvumire kuti tifambire mberi nechirongwa chedu chanhasi. Ndoda kutora mukana uno wokutenda Sisi Kiri Mudzamiri vakandipawo imwe vhidhiyo yemudzimai taura achitsanangudza nezva 2020 nezva 2021 pamwe chete nazvikare naMavis Gama vatori venhau veStudio 7 ava vakanditumirawo mavhidhiyo iwaya. Zvikurusa nyibonga kakuru nevetu Ezra Jesus Vanda Muyeke Obesefu Mukwe wandithumela amavhidhiyo zona la avesifazane omama becula ezendulo kudibene lonkwali umculi esimaziyo esikhulume laye futhi njalo kulona lolu hlelo ama-videos ngiwaphiwe nguye Ezra Jesus Vanda kanye lonomina kanye logugu kube kuhle kunjalo. Ngiyabonga kakhulu kubasakazi bethu bona laba abangithumele ama-videos. Ikho-ke namhlanje asikade savuma ukuba siqhubekele phambili zihlobo silokhe sisonke kulolu hlelo sesizalugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngupraxedes Jeremiah. Ndibayothora mkhana uno wokuthenda Sisi Kiri Mudzamiri vakanditumirawo mavhidhiyos andashandisa muchirongwa chedu chanhasi pamwe chete naIsra Jesus Vanda pamwe chete naMavis Gama. Ndichitendawo zvekare muzvare Poshia Machiwenyika vanova chizvarwa cheZimbabwe vave kugara kuCanada avo vandaita hurukuro yakatirebei navo ipo pano pachivhitivhiti pedu ipapapa. Tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Mova nezuva rakanaka, mova negoredzva rakanaka tichipinda manheru anhasi pachidamburana makore. Mopinda zvakanaka mugore ra2021. Toramba tichichengetedza izvozvo zvatirakarayirwa kunzi tinge tichichengetedza mirayiro iyoyo yeWorld Health Organization pamwe chete nehurumende dzedu kwakasiyana-siyana kuti tinge tichizvichengetedza tisabatwe nechirwere cheCOVID-19. Kupfeka mamaski, kugeza maoko, kusanitaiza, kusaungana, tichiita social distancing. Vamwe mungangovarayirwa nekufarira goredzva mubva masangana makawanda, hazvibvumidzwe izvozvo, zvinoparadzira chirwere. Ikoke namhlanje ndichanda kuti ngilikutaze ukuti silondoloze ukuhlanzeka ikakhulu, ukugeza izandla, ukugqoka amamaski, ukusebenzisa amasanitizer, singasondelani duzane laduzane, i-social distancing. Igciwane leli ubhubhane lwe-COVID-19 lokhu liqhubekela phambili njalo ludla amahabula kunjenje. Liyakwazi lani ukuthi emhlubulweni wasemandebeleni kungenxa yokuthi engxenye yikuthi sincelane le-South Africa inani labantu ababanjwa i-COVID-19 lokhu lisanda. Ngakho-ke asilondolozenini iziqondiso zona lezo ezokulondoloza ukuthi singathatheli i-COVID-19, ukugqoka amamaski, ukugeza izandla, ukusanitiza, konke kona lokho. Libe lomnyaka omuhle omutsha oka-2021. Sidibaneni ngeviki elizayo. So I wish you a prosperous 2021. My name is Praxedes Jeremiah.